Ine ndini jonga kandemiri nchiti ene msweri nao dzanasi chishanu chikunguru 29, 2016. Vatungamiri vesangano re Zimbabwe National Liberation War Veterans Association va Douglas Mahia na va Victor Matema Danda vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika. Vagari vemuHarare nematunhu akapoteredza votarisana nedambudziko rekumbovharirwa mvura nekanzuru apo iri kugadzirisa mishina paMorton Jeffrey. Nhasi tine hurukuro nemuimbi ane mukurumbira Ja Praiser uyo ari muAmerica maari kuridza magitare kekutanga. Amai Hillary Clinton vopinda munhoroondo yeAmerica vachiva mudzimai wekutanga kusarudzwa kutungamira bato guru musarudzo dzemutungamiri wenyika. Tichakupai nhau dzemitambo yemaOlympics uko chikwata cheZimbabwe chiri kuSao Paulo kuBrazil mugadziriro yacho. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kuendeswa kudare kwevakarwa hondo yerusununguko uye nyaya yekuti remangwana renyika ringagadziriswe sei. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave.